vagari vakawanda vanoti zviri kuita kanzuru yavo zvinoratidza kuti haina shungu nekuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji. Maminetsi emusangano wekanzuro wakaitwa nezuro anoratidza kuti kanzuro yakabuda nechisungo chekutenga nharembozha dzemhando yepamusorosoro dzekupa vakuru vemapazi ekanzuro 10 pamwe nevatevedzeri vavo 10. Vakuru vemapazi vachatengerwa iPhone 7 iyo inoita zviuru zvitatu zvemadhora, vatevedzeri vavo vachitengerwa Samsung Galaxy S9 iyo inoita zviuru zviviri nemazana manomwe emadhora ekuAmerica. Izvi zvichadyira kanzuru mari inoita 50 yezviuru zvemadhora. Vagari vataura nestudio 7 vanoti izvi zvinoratidza kuti vatungamiriri vekanzuru havana hanya neupenyu hwevagari sezvo vachishandisa mari yakawanda kuzvinhu zvenhando asi ivo vasina mvura yakakwana, migwagwa yakanaka uye marara asiri kutakurwa nekanzuru, ichiti mari yairi kuwana ishoma. Amai Sandra Mzenda avanogara mumusha wekwaSisk vanoti izvi zvinoratidza kuti kanzuru ine humbimbindoga.
Takanangana neservice delivery mudunhu rino remasvingo, service delivery iri poor, havasi kutipa service delivery inoindirana. Tatoshamiswa kunzwa kuti vari kuda kutengerana mafoni e3000 US, foni munhu 1 tamizi namba yevanhu vamwe wanzi 2000 US, asi gore rapera takatambura zvikuru pachinzi pane chimwe chini choda kutengwa ne4000 ichinzi inoshayikwa. Tikatambura kuita mwedzi nemavhiki tisina mvura tichiboka pakati pemusoro tichienda kubhoro, asi iye zvino nokuda kuti dzavafoni dzavakuda kutengerana vakutoapruvha nokurumidza hashanonoki. Tarwadziwa zvikuru, iri angusomugarika zvandibata zvisingambobviri. Ngavave neshungu neservice delivery, kwete zvokuda kuti havana here mafoni, foni vanadzo ende ndovanotambira futi mari yakawanda vanhu ivava paina yokuti vachifunga nezvavanhu vakufunga zvefoni. Foni vanoidini vagara vanadzo ende mari vanohora yakawandisa tamisa meno vanogona kuzitengera foni. Kurwadzisa vagari, ngavakoshese service delivery vanava vane mwoyo mikukutu zvisingamboitenyu.
Mumwe mugari Muzare Blessing Chimombo vanotiwo havaoni chinobatsira nharembozha pakufambisa kwebasa rekanzuru rakafanana nekuti kushomeka kwemvura kupere mudhorobha.
Tizive kuti malatest iPhone nemasamsung havari kuda kutenga ane any application here kuti azobudisa mvura yakachena kana kugadzira marodzi, nokuti vari kushandisa mafunds kutenga mafoni nemafoni havana wewayo, asi marodzi nemamvura zvakaita manyama amire nerongo.
Kunyange zvekutengwa kwenharembozha izvi zvisiri mubhajeti rekanzuro re2019, kanzuro rinotarisirwa zvakare kuzobudisa mari yakawanda yekutengera vakuru ava muto wokudzishandisa mwedzi wega wega. Mubhajeti regore rino remari inosvika mamiriyoni maviri yemadhora, kanzuro ichashandisa mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora gore rose mukugadzirisa mugwagwa. Zvinoreva kuti mari yenharembozha yose inokwanisa kugadzirisa mugwagwa yedhorobha kwemwedzi mumwe chete. Kanzuru inoshandisazve mari inoita zviuru mazana matatu zvemadhora kutenga mishonga inochenesa mvura pagore, zvekuti mari yenharembozha inokwanisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura kwemwedzi miviri vanhu vachimwa mvura yakachena muguta rine vanhu vanosvika zviuru zana. Mari yenharembozha iyi inokwanisawo kutenga mafuta emudzimotikari dzose dzekanzuru nedzinotakurisa marara mudzimba kwemwedzi mitatu, izvo zvinoita kuti zvirwere zvive zvishoma muguta. Nyanzvi munyaya dzezvemari dzinotiwo kanzuru iyo iri kunetseka kuwanira musha wega wega bhini rawo yaikwanisa kutenga mabhini zviuru zvisere zvopiwa vagari kuita kuti vasarese marara pese pese. Mukuru webasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuro iri kuita zvekutamba nemari yevagari.
Zvoda kuitwa nekanzuro hatiswira nazvo, nokuti kana takatarisana nemafoni avari kuda kutenga ari kukosta about $3000 imwe neuwandu hwavakaita mari yakawandisa. Takatarisa kuti izvozvo hatina kana mwedzi yakawanda tabva kushayiwa mvura mutaoni yese yemasvingo, nenyaya yekuti vaitadza kuwana 4000 US yekutenga chikomponenti chachakafa. Vakadozotengerwa nebusinessman anonzi Montana Castle, asi hapana nguva yavakuda kutitengera mafoni iwayo vazoiwanepi. Kuzvinoratidza kuti pane zvavari kuita nemari dzedu dzatinenge tiri kubhadhara kukanzwa.
Kunyange izvi zvakabuda mumaminitsi emusangano wokupera kwemwedzi uno pamvumo kubasa rose richaitwa nekanzuru mwedzi unotevera. Meya weguta iri Makoreni Maboke vanoti hazvisati zvapasiswa.
Tinyaya yakabva nekufinance committee, yabva nekufinance committee yanga yapasa, but pakazoenda kufull council meeting, full council meeting macouncillors akaona kuti hazvina kunaka kuti panguva inei zviri kudiwa nemanagement zvive zvaitika, nokuti takatarisana neshortage yemari yokuti tigadzirise service delivery.
Vagari vanoti kanzuro inofanira kusatenga nharembozha idzi zvinoangana nezvinhu zvinobatsira vagari. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.